tingati muzvina fundo Stephen Hang vanyatso kubaya dendemukanwa namiriro akaita matambudziko eZimbabwe nechikonzero chiri kuita kuti zvigi ridone. Pakuparira kwavaita research yavo yavaita vanoratidza kuti mari yenyika yekadimani supply yakawedzera ne 246% per year compared between now September and October na October wegore rapfuura. Izvozvo taizvitarisira kana muchikutondera paprogiramu ino takambozvitaura kuti language yekutaura governor wecentral bank kuti not under my watch. I want print money. Ndenhema.
Nechikonzero chei?
Nekuti Reserve Bank yakangoparira chirongwa chekuti inotora 25% yemaexports aitwa nekambani. Kambani ikatengesa zvigadzirwa zvayo kunze kwenyika sekuti yatengesa zvinodhura $100, $25 inotorwa neReserve Bank. Vobva vapiwa mari yacho iri zigi ishandisa official exchange rate. Izvozvo chete vanenge vatoprinda mari nekuti mari iyoyi iyi ye-$25 inoda kuti inge ine zigi, mari yezigi yaprindwa. Saka ndo saka muri kuona kuti pari zvino uwandu hwemari munyika hwawedzera ne-246%. Vamushaya vanhu vari kuprinda mari. Mitengo yakwira ne-1385%. Sezvaonekwa nava Stephen Hang vari kuAmerica vari kuzviona variko, asi maZimbabwe vanosangana nazvo mumashopu direct vachiona mitengo ichikwira zuva nezuva.
Ko iko kudzikiswa kweuremu hwemari yezig kunorevei chaizvo?
Ipapa pakatowedzera Reserve Bank rate kubva pa-13.56 kuenda pa-25. Vakatokwidza mutengo automatically nekuti hakusina shopu inonge ichishandisa rate ye-13. Yakutowedzera mapurize anechi ne-25. Mamwe mapurize ekublack market rate yakuma-45. Saka dambudziko riri kunosangana nemutengi nemushandi. Hurumende yanyatsa kuisa vanhu panguva yakaoma.